vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi mutauriri webato rezapu vaipipi lemaposa vaudza studio 7 kuti kuitwa kweantisanctions gala uye kucherechedzwa kwezuva reantisanctions day kupedzera hoko padehwe reshindi vati chokwadi chaicho ndechekuti zimbabwe haisi pasi pezvirango asi kuti vakuru vakuru vashoma vebato riri kutonga rezanu pf ndivo vakatemerwa zvirango neamerica nedzimwe nyika dzekumadokero
kuti vanhu rudzini vanonyepa vasina kana nyatso nemanyepera vapinda mazuva ose vachizama kufaridzira kukundikana kwavo kutungamirira nyika kutambisa kuitwa mari nezanu pf mari yacho haitomboripo nyika haisi kufamba zvakanaka ikonomi yacho haisi kuita zvakanaka asi vanowana mari yekutambisa vachiita zvisina maturo
vamaposa vatiwo chinhu chinoshamisa kuti nyika dzemubatanidzwa wesouthern africa development community sadec dzakabatirira panyaya iyi dzichitsigira nyaya yekurwiswa kwezvirango asi hapana kwavakambosimudza muromo pakumbunyengedzwa kwekodzero dzevanhu munyika kusanganisira kuurayiwa kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika
vanhu vari kutambudzika ande vari pf vamwe vari kunyangarika vari kurohwa vari kusungwa zvisina chikonzero asi vadaki pane chinzvimbo chokuti vatarise vaongorore kuti vangabatsira sei vanhu vezimbabwe ivo vari kumanyisana nokubatsirana nevatongi vezimbabwe avo vashoma shoma vari pasamatakitichii restrictions vayo ava kunyepa vachiti matakitions akezimbabwe
vachitaura padandemutande ravo retwitter mutauriri webato renational patriotic front vajelasi mawarire vati havaone kubviswa kwezvirango kuchizobatsira kuti bato riri kutonga rezanu pf risiye muitiro waro wavati ndewekutonga nedemo richityora kodzero dzevanhu uye kuita zveuori asi nhengo yeboka recentral committee webato rezanu pf uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vajoseph chuma vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vose munyika kusanganisira vemapato anopikisa vatsigire kurudziro rwekubviswa kwezvirango vachiti zviri kukanganisa mamiriro yeupfumi hwenyika izvo zviri kuzoita kuti veruzhinji munyika vatambure
ndozvikudza tinotenda nyika dzese dzizo dzauya kuti dzimire nesu mabokaboka kasiyanasiyana ari kumira nesu tichema kuti america europe dzisaimasekundari ari kukwadza nyika ari kukwadza ikonomi yedu arikwadza ini newe
mudzidzisi wezvidzidziso zvepamusoro zveutongi hwejekerere nebudiriro vari muongorori wezvematongerwo enyika vavincent chakunda vanotsigira maonero ekuti zvirango zviri kukanganisa upfumi hwenyika vachishorawo maonero ekuti sezvo zvirango izvi zvakatemerwa vakuru vakuru vebato rezanu pf chete hazvina zvazvinokanganisa vati vakuru vakuru ava vane nzira dzekunzvenga nadzo zvirango izvi uye veruzhinji ndivo vanoona nhamo nekuda kwezvirango zvimwe chete
vatozivise kuti masanctions aya ari kuafecta anhu muno muzimbabwe why because ndozvikuafecta ikonomi pefomensi yayo ende vanonyanya kusafa tiyo vari vulnerable vari export ende vacho vari targeted vaoka vagara vane mamwe maresources namainvestments elsewhere zvokuti havazonyanyi kusafa kana kuti
asi vachakunda vati zvinhu zvakakoshawo zvikuru kuti hurumende igadzirise zvairi kutadza zvinove zvakaita kuti nyika itemerwe zvirango
ndinoona sokuti iko zvino ngatidhile nezvinhu zvotinogona kuachivha zvakaita sokuti 1 kugadzirisa record rekucharirwa mahuman rights 2 kugadzirisa record rekucharirwa rule of law 3 kugadzirisa record rekucharirwa rezvinana corruption nesofort kuitira kuti the international community iya yakanga yakaceta masanctions particularly ndovana us nana uk vanobva vaona the reasonable cause yekuti pabviswa masanctions iwayo
chirongwa cheantisanctions gala chiri kuitwa mangwana mubulawayo asi chichaitirwa padandemutande senzira yekutevedzera zvinodiwa pakudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi hunokonzera chirwere checovid-19 kubva gore rakapera sadhaki yakatara musi wa25 gumiguru sezuva rekushoropodza zvirango zvinonzi nehurumende yezanu pf zvakatemerwa nyika hurumende iri kukurudzira vanhu vose kusanganisira vemapato anopikisa kuti vabatane mukushora zvirango izvi asi bato remdc alliance rakatobuda pachena kuti harisi kuzove nechekuita neurongwa uhwu ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzana musengi